Kupfurwa kwavaDonald Trump kwakavhundutsa nyika zvine udzamu zvekusvika mukutsvaga rutsigiro kunoparadzanisa vanhu. Nhume dziri kugungano rebato reRepublican mudunhu riri pakati peAmerica nechekumadokero reWisconsin dzaungana kunamatira nhengo yadzo ichakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yakamirira bato uye dzati kupfurwa uku kuchatoita kuti nhengo yavo isimbe zvakanyanya. VaHarrison Musselwhite vanove nhengo yeRepublican Party vachibva kudunhu reSouth Carolina vanoti,
"It's made all of us, including President Trump, more determined to fight and win. President Trump has the same spirit that Winston Churchill."
Zvaita kuti tose zvedu kusanganisira mutungamiri wenyika vaTrump tinosungisise kurwa kuti tikunde. Mutungamiri wenyika vaTrump vane mweya mumwe chete newaive nava Winston Churchill. Tinorwa navo nemujecha, tinorwa navo nemumaguta, tinorwa navo nemumugwagwa, uye rwendo runo tiri kurwa tichikunda.
VaJames Hauser, muvhoti wekuWisconsin, vanoti America haina nzvimbo yemhirizhonga yezvematongerwo enyika.
People have their own opinions. Nobody should be shadowed with their own opinions. I mean, that's why we vote who goes in. I mean, we have to stop shooting people.
Vanhu vane maonero avo. Hapana munhu anofanirwa kupfurwa nekuti ane maonero ake. Ndinoreva kuti ndosaka tichivhota kuti ndiani anopinda. Tinofanirwa kumisa kupfurwa kwevanhu.
Muvhoti wekuMissouri, amai Amy DeClue, vanoti kupona kwavaTrump muchiitiko chekupfurwa kunowedzera kurudziro yavo yekuti vavhoterwe. Amai DeClue vanoti,
"Every time something happens to him, I feel like it solidifies his win even more. So he's kind of reached legendary status."
Nguva dzose panoitika chimwe chinhu kwavari, tinonzwa sekunge zvinotosimbisa kukunda kwavo zvakanyanya. Vanenge vasvika pachinhano chiya chekugamba chaicho. Vapfuura nemune zvose izvi. Uye vanoramba vachingoenda.
MuNew York, vavhoti vakataura neVOA vaishushikana nezvinoreva kupfurwa kwavaTrump kune zvematongerwo enyika muAmerica. Vincent veMuNew York anoti,
"Like most normal people, I was horrified. It's something that should never take place in America. We should be better than that, both sides."
Sevanhu vakawanda vane pfungwa dzakati kwesere ndakatyiswa nazvo. Ndezvimwe zvisingafanirwe kuitika muAmerica. Tinofanirwa kuve nani kudarika izvi. Mativi ose anofanirwa kuve nani kudarika izvozvi.
Mumwe muvhoti wemuNew Jersey, John, anoti,
"Talk out your differences. Talk out your differences. No need to try to kill people over
it." Taurirai pamunenge muchipesana maonero. Tauriranai zvamunopesana. Hapana chikonzero chekuda kuedza kuuraya vanhu pamusoro pazvo.
Cindy, muvhoti weMuNew York, anoti,
"I'm not a President Trump fan. Joe Biden all the way. I just think that both sides need to just tone it down a little bit.
Handisi munhu anofarira vaTrump. Ndiri vaJoe Biden kusvika kumagumo. Ndinongofungawo kuti mativi ose anofanirwa kudzikamisa zvinhu mbicha."
Muvhoti wekuTennessee, amai Laura Baker, vanoti,
"I think that we need to lower the rhetoric and the anger. Why can't we just talk to each other? There is so much of everybody ramping and amping everything up."
Chiitiko chekupfurwa kwavanhu kumusangano wezvematongerwo enyika kuPennsylvania chinoratidza kuti panofanirwa kuderedzwa kunetsana mune zvematongerwo enyika. Tadii kungotaudzana. Kune vakawanda vanenge vachikwikwidza nekudzikisa mwando zvekupenga chaizvo, uye hapana kana chikonzero chekuita izvozvo. Tinoda runyararo. Tinofanirwa kutanga kutaudzana, kutaura nemumwe, kuteererana.
Amai Christian Billet, muvhoti wekuPennsylvania, vanoti kupfurwa uku kunoratidza kuti panoda kuwedzerwa vanovachengetedza.
It's sad that it happened because innocent people died, but I feel that
zvinosuwisa kuti zvakaitika izvi nekuti pakatopa vanhu vasina mhaka. Asi tinovimba kuti pachawedzerwa vanochengetedza vese, iye zvino kusvika zvinhu zvagadzikana zvishoma.
Todzokera kuWisconsin, Don Goodman vanove mutsigiri wavaTrump vanofunga kuti mhirizhonga yemugovera ichachinja mamiriro ezvematongerwo enyika muAmerica.
Regardless of whether it was Biden or Trump, I mean, like, to try to assassinate a president, that's just, it's just wrong. And it's, in the long run, he's a human being, whether it was...
Zvisinei nekuti ndava Biden kana kuti ndava Trump. Kungoedza kupfuudza mutungamiri wenyika kwakangoipa. Nguva inotevera. ngatitarisei kuti munhu zvisinei nekuti ndava Biden kana kuti ndava Trump. Uye vanhu vakave nechekuita nekupfurwa kwavatrump imhuri dzinotoda minamato yedu nekurangarirwa zvakare.
Vari kutsvagira rutsigiro vatrump navabiden vose vadzora matauriro avo kubva zvaitika chiitiko chekupfurwa ichi, vatrump vachiudza bepanhau renew york post kuti vakadzokorora kunyora zvimwe zvikamu zvemashoko avachazotaura vachitambira kudomwa kwavo kuti vamirire bato ravo musarudzo avachatura usiku hwemusi wechina kuwisconsin kuti anangane nekubatanidza nyika pamwe chete. Iyo yanga iri nyaya yabva kuna Scott Stearns, mutori wenhau weVOA ari kumilwaukee, yamaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.